Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tani makore anokwana kuita 18 tiripo, takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara, tichifambira kuLens, tichifambira kumaofisi pana TA. Tasvika mumaofisi kwamurombedzi vakatidhindira listi ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu.
Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu papurazi remapinga kumashonaland west.
Nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency, saka chiripo ndechekuti RBZ zvino inofanira kupa city of Harare foreign currency iyoyo. Saka ndo zviri maringe netsamba iyo. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape city of Harare mari yekuti vatenge makemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhuna wereserve bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kumashonaland west. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ngatiri papurazi apa tane makore anokwana kuita 18 tiripo, takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara, tichifambira kuLens, tichifambira kumaofisi pana TA. Tasvika mumaofisi kwamurombedzi vakatidhindira listi ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvikawo kuma2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikoma vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira pfuti.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo, vamwe vatori armed, zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa pfuti munhu ari mumusha pfuti haaizivi pfuti kuti ingafamba iyi ingoita zvokuchisidzirwa naye vanhu, inototarisirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kafuti. Saka vanhu vari kutya, vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vaMichael Nyakunua vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzaka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondo kwakutonzi buda uende.
VaNyakunua vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Inangosvikirwa chinzi panapa tiri weminist of friends tauya vamwe nemaprisa, mapurisa angari kuma13 angari ipapo. Ndibva nditi tsamba tikati Samba muto pandi yanzi 90 days kuti muende kwa mukafa ndikati manje ndakaberekirwa panapo ndienda kupi kwa ndikafa kozi ndakaberekwa chi panapo saka ndimuchatsvaka kumunene ndikati manje nayo ndakandirenda ndakaberekwa mapfa saina tsamba iyi ina baraza ndikufunga kuti bozi napana kwandirenda ndakaberekirwa ipapo
vamishek tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi
vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva taura zita rangu ndokubva vangonyora ndokubva vamusira mwana wangu chipepa chavo che eviction ndakasvika kuchitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vatoo serious nekuda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere
Mumwe mugari, amai Irene Chabata, vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa, nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwaZvimba, vaGordon Kimbini, vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende, vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. Mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west vaclemens mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga zviri kuitika kumashonaland west zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika Masondo mashoma apfuura dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuchemagora sikabela bheba nesibusiso kugokwe mudunhu remidlands izvi zviri kuitikawo kuchegutu kumazowe mudunhu rematonaland central pamwe nekutriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara Pavakadomwa segurukota rezveminda vaparents shiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamuchemo vachabviswa vodzokera kwavakabva vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatorera vamugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena recommercial farmers union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yava munangagwa asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mumapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yava mugabe ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
sangano rinorwira kuti vanhu vakwaniswe mvura sekodzero yavo recommunity water alliance Nezuro rakanyora tsamba kuna governor wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudla richivakumbirudzira kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura izvi zvinouya apo kanzuro yeHarare iyo inowana mari yekutenga mushonga kubva kureserve bank of Zimbabwe iri kutadza kuwaniswa vanhu mvura zvopa kuti pachirwe kuti vanhu vangangogona kubata zvirwere zvakaita secholera netyphoid pazuva kanzuro yeHarare iri kupa vanhu mamega rita zana asi pachidiwa mazana manomwe gore rapera sangano iri rakamboisa chikumbiro chakadai kuRBZ kanzuro yeHarare ikakwanisa kupiwa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano recommunity water alliance vaTimothy Chitambure.
Chikonzero chiripo ndechekuti tatarisa kunetsa kuri kuita mvura muHarare. Takataura nameya veHarare kuti vagari vemuHarare mvura yavari kuwana 1 haina utano 2 haina uwandu hwakakwana. Takaona kuti tikuwana mvura inoita 100 megaliters per day instead of daily demand ye about 800. Meya vakazotaura kuti ivo nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ inofanira kupa sito varare foreign currency iyoyo. Saka ndozviri maringe netsamba iyo. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape sito varare mari yekuti vatenge makemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Ndedzipi nzvimbo semaonero amuri kuita dziri kunyanya kuwirwa nero dambudziko rekushaikwa kwemvura?
MuHarare hakuna nzvimbo pari zvino mazuva apfuuraya muongoro yatakaita yatingati iri kuwana mvura zvakanaka. Kune nzvimbo dzagara hadzo hadzi dzangasingawane mvura dzakaita sana Mabvuku nanatafara. Asi yezvinezvi zvaakuenderana kunana Glenview kunana Kuwadzana, nzvimbo dzese dzemuHarare hatichaona mvura. Nekuti makatarisa kana vachitaura kuti 100 megaliters zvazvinoreva nezvekuti pakutaura kwavanoita vanoti imwe yacho about 50-60% inonzi macommercial losses, zvira inorasika mukubva kwainogadzirwa kuenda kuvanhu. Saka kana yakadaro zvinoreva kuti hakuna mvura iri kuwanikwa nevanhu vemuHarare. Saka Harare yose pari zvino haina mvura.
Tarisawo nyaya yekutika iyo RBZ iri kuti ine zvikwereti zvakati wandei nekudaro haikwanise kuti iwane mari iyoyi, pangagadziriswa sei?
Chiripo nguva blessing ndechekuti mvura ikodzero yemunhu sezvakaitwa mubumbiriro remutemo. Uyezve hurumende pachi zvayo inotaura kuti inofanira kuremekedza nekuchengetedza kodzero idzodzo. Saka sekuona kwedu kana zvichinge zvadaro pamari shoma inenge iripo, zvinhu zvakaita sekodzero yemvura ndozvinenge zvakufanira kuita zvaamapriorities. Saka isu tiri kuti mari kana itoripo paine kushanda zvimwe ngaichienda kekutanga mvura iite priority number one.
Mati mawana mhinduro here kubva kuna vamangudya kusvika pari zvino?
Tsamba yedu yaenda masikati ano palunch. Saka takatongomirira mhinduro yavo. Hatizivi vachapindura netsamba here kana kuti vachafona kana vachasenda pai, asi isu tangoendesa. Takangomirirawo kuti kana pasina kuwana mhinduro, takasawana mhinduro inotigutsa, tiendangodzokerawo kuvagari vari vatinomiririra kuti tidii zvinhu zvadai, tofa here nekorera sekuzvatakaita muna 2008 kana kuti gore rapfuura iri, vanhu vofa here nekorera kana kuti vofa here netaifodi. Tiendaa kuchidzokera kuvagari vatinomiririra kuti tinzwe kuti danho richatora nderipi.
VaTimothy Chitambure vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reDaily News mune nyaya yokuyambirwa kuri kuitwa mukuru wehurumende, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, kuti zvinhu zvikaramba zvakadari munyika zvingangokonzera kusagadzikana sezviri kuonekwa kunyika dzakaita seAlgeria neSudan. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bumbiro remitemo reZANU-PF riri kuvandudzwa kuti mutungamiriri webato iri awedzerwe masimba. Mupepanhau reChronicle mune nyaya pamusoro petsaona yakaitika neZuro Manheru padyo neEntumbane Shopping Center kuBulawayo, vanhu vanoita gumi nevasere vakaendeswa kuzvipatara. MuNewsday mune nyaya yokushaya rubatsiro rwemari kubva kumasangano nehurumende dzekunze kwenyika kwakaitwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube. MuHerald mune nyaya pamusoro pechirwere chemalaria icho chiri kunzi chabata vanhu vakawanda gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo gore rapera. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masikara sei mukoma jonga tanonoka wande nevateereri vese veStudio 7. Ndinokukwazisai mese muzita raJesu. Chiti zviri kudiko kwamuri ikoko. Ndinotenda nekuti panhau dzechokwadi. Asi ndinoda kutaurawo ndakanangana na vamutodi mashoko ava vanotaura asi kubatanidza vana veZimbabwe ndeyekuputsa nekupa nyonga nyonga mukati mevana veZimbabwe. Number 2, ndongotenda zvangu kuna President Chamisa avo vagona kubatanidza mhuri yeMDC ndichiti pamberi nekubatana vana veMDC. Chisa mbama chisa, ndinotenda.
Kazuai kazuai muri yeZimbabwe neve studio 7 makadiko ku Washington DC kwa muri ko vanatanonoka wande nevamwe vese. Ini ndini Zimunya usana kutaura ndoda kupindura ngo zvanga zvitaura nawo mponda apo. Nawa hise kuti vanhu varoda kukwidza ma price. Ngatidzokere kumashure zvishoma panguva yanga ichitenga US dollar muZimbabwe, US dollar riri mandit. Maprize aikwira kwira here? Maprize anga singakwiri, anga singadziki. Why? Because mari iri strong, iye rate yayo haidoni, haikwiri. And it sa zvainoita ndezvekuti maprize aya anongoramba ari pachi, ari pari right, ari pari stable. But iri bond ready iri manjiri rakadhakwa because radona zvakanyanyisisa. So kudona kweraita kwaka maprize anodini, anoshuta because vanhu vemabhizinesi vari kuedza kumaintaina. Ma price aone US dollar and it.
Makadiva watungamiri ve studio 7 mese kwa muri kuko atinga taure mastenya akawandisa. Nyaya yatangwa nehurumende yekumhanyisa vanhu varimo mafarms umwe. Inyaya hombe. Nokuti vanhu ivavo vagara vakasiwa nevarungu ipapo asi nhasuno muzwara nhaso vanovati ngavabve. Vanoende ipi? Vadi kuvapimirawo kuvapawo 3 hectares pamunhu or 2 hectares because vanhu vevanhu racho kuti vakawanda ini zvokunzi vanganzi kana kuti 20,000. Hapana famu raitakura vanhu vanopfuura 1,000. Famu raingira iyo vanhu vaishandapo vanova vari maybe 500-300 pafamu. Saka vakanzi varipowo 3 hectares. I think vanhu vavo vanokwanisa kurarama. Pane kuti nhaso vati bvai vanoenda kupi? Asi kana kuti toziziva hedu kuti ZANPF ino hunhu ihwohwo kuti mumafarms imo inonyepa kuti famu iri ibvai apa mangwana uchanzwa kuti patorwa nemukuru wekumasoja watorwa nanhingi uko anhingi wauza kuti uko asi maiti varungu ndovada kudzoka apa. Zviri kumbofamba sei? Saka ipapa panyaya vatanga ihombe. Kana vachida izvozvo ngatange vachibvisa vanhu, ngavatange vabvisa kumba kwa president wacho, wobva president vadzokere kuofisi yosiya zvefarming. Toziva kuti vanhu ese mafarms vaakubva, toziva kuti zvinhu zvaazvijekerere, kwete kuti munoti vanhu makaona varipo mafarms imomo vakasiyiwa vagara more than 50 years, moti ibvapo anoenda kupi?
Maswera se studio 7 zitandinoitwa George Matanda. Ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa neZANPF zvekutorera vanhu minda yavo, zvekubvisa vanhu pavakagara vachingonzi vanhu ngavangobva vasina kwavanoenda. Varegere vanoregerei kuti vachibvisa vanhu vanenge vakavapa pamwe pekugara dhani kungoti vangoti ibva ipapo zviri zvisina kana order. Hazvizvo zvavakavhoterwa nevanhu izvi. Vanozviitira iko kudaro vamunangagwa, havanyariwo here? Havatyiwo here kuti zvokwadi zvokwadivo vane pekugara vamwe vanhu vavakavavhotera mumapurazi umu vachivaitira utsinye hwakadaiwo so? Zviri kundibata viduwe, zviri kundirwadza. Ndiri pano zvangu pamasvingo apa. Vatai munyasha.
Vakadini zvenyu vashamarari veStudio 7. Ndinonziwo Mate, ndiri zvangu paCape Town apa. Tinonzwa nhamo iriko kumusha kwedu, kushuwa nhamo iriko yakakura tinoiwa. Ndatiregai ndipindure murume uyo ari kutaura nezvekukwira kwezvunhu achiti kwai zvinhu zviri kukwira. Vanhu veZANPF vanoti kuti vane problemu yekuti vanoona savaonesesi, vanonzwa savanzwisisi. Pakataurwa naChamisa kuti sei diesel richidarika muZimbabwe richienda kunotengeswa Tanzania rakachipa kudarika riri kubva paSouth Africa richiya muZimbabwe, vanga vasingazvioni here kuti zvinhu izvozvo zviri kudhura? Nhasi voona izvo zvechingwa chavari kuona chaakudhura icho, ndochoona kuti kwai vanhu vaakukwidza mapuraisi. Aiwa, havasi kunyatsoona, ngavanyatsokufungisisa. ndo hoti na wala wazewaru mapuraza wa ruku chema kutanzi takubisiwa waza kanga mazo chazurone hope kwa sababu wakangu uzi wa wani kutisa maenda kumapuraza msana waka zimba ziripeme nendi waka yu zimba ziritema rizu kuti ati siyu kuti ramangu anaricha homira si uye nga warike kuchema na kutisa garata stara tika doa zaidi imu kuru wakuzi kwenyu kana chamisa kawena ziri nani sanu pie kumwesi satenda angu na yao
dino kumpiro kuti mungu huu taura honye ya ndoda kuheza kutawara panapa please nda kutawara fangu nanganda ane kuma korea nige 4 or 5 sina kuya kuno kuzambia nda uya kuno kuzambia nda wana shukuno shuka siyana cha hezo nezo likutuwa kumikati nika yedi ya kuzimbabu marozi ma industry alikuwa kwa ayo wanda kutuwa kuruwa kuruwa kuzimbabu kwa nombo uya yere kuno kuna na zambia nda wawo yepanu pa zambia kwete kuenda kure kure kweza kwa warguenda wachukula ndegi wachitase kwa wepano pa duze duze patiri panako wawone zurikitika kuno kusambia zakana kama rozi atonga totu waku South Africa unoshaya kutichirukunya nyonesa nika edu cha hicho chii nda tenda angu ndinonzi makati
nini ndinonzi padu ni chivasa ndirimu gari wa mchifu nyaya ndinoona ipakati pa tungamiri venika ino kana newe batu rinopiki sazao vangangu sundana asi dai vakaiona vachamisa dai vakaona utungi wavatsvangirai havana kuramba vakaoma mune sezvavakaita nokuti tose takatovhotawo tikadyiwa saka tose tiri kungochema pamwe chete asi vakaramba vachingoti haivhiwi vane vachiuraya isu vatsigiri vavo saka ndinoti vachamisa dai vadzorawo mwoyo wavo ipapo nekuti matamburiro atakuitano zvakutoda iwo kuti vapindire
kazivai Studio 7 ndoda kutenda nezuva rakanaka aratenge tinaro nhasi ndoda kukwazisa vese vateereri vestudio 7 but nhasi ndoda kungotaura vangu ndakanangana nemashoko akataurwa navamutodi ekuti izvoni kukura hondo yaivawo ndoda kungonzwisiswa hangu kuti woro yacho yakadeclarewa rini.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe zvedutu mupengo kana kuti cyclone rinonzi riri kuungana muIndian Ocean zvekuti rinogona kusvika munyika dzeComoros, Mozambique neTanzania svondo rino. Dutu mupengo iri, iro rinonzi Tropical Cyclone Kenneth, rinonzi nezuro manheru range riri mazana maviri emakilomita kumaodzanyimba kweMadagascar rakatarisa kuComoros. Bazi rezvokudzivirirwa kweAmerica rinoti Cyclone Kenneth iri kumhanya makilomita makumi mapfumbamwe paawa asi pamwe ichiita makilomita zana nemakumi maviri paawa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zana rezviuru vakamanikidzwa kubva munzvimbo dzavanogara muBurkina Faso pamusoro pekurwisana. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kubata vadzidzisi nevana vezvikoro avo vasati vachakwanisa kudzidza kana kudzidziswa. United Nations inoti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso vakonzera kuti vana vezvikoro vanoita zviuru zana nemakumi mashanu pamwe chete nevadzidzisi vanoita zviuru zvishanu vasaenda kuzvikoro. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanono Kawande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvishora zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Guta reLos Angeles mudunhu reCalifornia razivisa kuti chirwere chegwirikwiti kana kuti measles chaonekwa mune dzimwe nzvimbo muguta iri. Vanoona nezvekudzivirira kwezvirwere veCenter for Disease Control vanoti kusvika musi wa19 kubvumbi gore rino muAmerica mave nevanhu vane gwirikwiti vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nevatanhatu mumatunhu makumi maviri nemaviri emunyika iyi. Muna 2000, America yakataura kuti chirwere ichi chakange chapedzwa zvachose munyika iyi, asi zvino chave kubuda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika iyoyi.
Muna anoita seaita kunga ane kaflu, asi chinonyanya kutaridza measles kamhezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwana here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa. Chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization, mavaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamisrus akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana wacho unopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kuti munhu afe. Vana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications echirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora negwirikwiti, ari kukosora kana kuhetsura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Munhu pachake chii chaangaita kuti azvidzivirire?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinate gwirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tisatatapurirwa.
Muzvare opachi weshe vanodzidzisa vana mukoti paShed Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Zvatinoita tiri kwedu, kana tatanga kutamba, uruva rofumbuka, hatigaye kutipanani. Zvatinoita kana tiri kwedu, kana tatanga kutamba, uruva rofumbuka, hatigaye kutipanani. Tamba, tikuratidze zvatinoita kana tiri kwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu pamapurazi remapinga kumashelaland west. Sangano rinorwira kodzero dzavanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhina wereserve bank of zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mishonga yekuchenesa mvura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.